Zimwenyanzu mune zveupfumi dzinoti kunyange hazvo hurumende pamwe nebhanga guru renyika vari kutora matanho akaomarara anomanikidza veruzhinji pamwe nevezvitoro kuti vatambire mari itaizigi. Izvi chete hazvigone kudzikamisa upfumi hwenyika kana iro zigi pasina kuzvipira kwehurumende neveruzhinji. Izvi zviri kuuya panguva iyo vanhu vanodarika mazana maviri pamwe nemakambani makuru mapfumbamwe vakasungwa vachipomerwa mhosva yekuchinja mari zvisiri pamutemo kana kushandisa mitengo yemari yekunze isina kutarwa neRBZ. Asi zviri kushanda here zvekusunga vemabhizimusi nevanhuwo zvavo izvi? Vaimbotungamira sangano revemabhizimusi reConfederation of Zimbabwe Industries kana kuti CZI, Dr. Callisto Jokonya, vanoti kusunga vanhu hakuna kusiyana nekurapa mhopo iri kumusana uchisiya ziso rine mbonje.
Chakaipa chakaipa, handidi kuzviramba. Hazvingi kutengesa hako mari hakuna kunaka. Tinogona kusunga tovavharira. Asi chikonzero chaita kuti vanhu vaite basa rokutengesa mari mustriti ndochoda kugadziriswa munyika medu meZimbabwe. Pane chinenge chisina kunge chakagadzirwa zvakanaka pamwe chete hurumende nesystem yegovernance yedu. Pane zvinenge zvisina kunyatsa kumira zvakanaka zvoda kuti zvigadzirwe, ende ndozvingange zvichikurudzirwa izvo kuti dei zvagadzirwa.
Imwe nyanzvi mune zveupfumi vachitungamira bato reCoalition for Democrats kana kuti CORD vaTrust Chikohora vanoti pachinzvimbo chekumanikidza vanhu kuti vatambire mari itsvaiyi kuburikidza nekuvasunga, hurumende inofanirwa kuparura mitemo inoita kuti vanhu vave nechivimbo nemari pasina kumanikidzwa.
Izvi ndozvakanyanyisa kukosha kuti hurumende iparure mapolicies anoita kuti vanhu vave nechokwadi chakanaka panyaya yemari itsva, vave vanosarira mari itsva voga vasingaiti zvokumanikidzirwa asi vachitoiona kuti iri kuvashandira zvakanaka. Izvozvo ndizvo zvoga zvinozoita kuti zvemari itsva yezigi zvigoendeka apo tichipfuuri achiinda mberi uyezve upfumi zvigogadzikana zvakanaka.
Asi nyanzvi mune zveupfumi vari chipangamazano chebhanga guru reRBZ vaPersistence Gwanyanya vanoti izvi ndizvo zvagara zviri kuitwa nehurumende zvekusamanikidza vanhu asi kuti vari kukwezva nemitemo yakadzikwa nehurumende.
Vanhu hangagumi kumbunikidzwa, kumanikidzwa kana kuitiswa zvinhu zvinenge zvisiri pamwoyo pavo, asi polisi ichifamba ichiinda ndiyo yoga ichange ichingokwezva vanhu kunenge kuchidikwa kuti tiinde kwatinoda kuzosvika nyange murau uri kowani wekushandisa mari dzakasiyana dzekunze nedzemunyika.
Vagwanyanya vanobvuma zvavo kuti zvinhu hazvigone kungogadziritsika nezuva rimwe chete vachiti vana vembwa havasvinuri musi umwe chete.
Hongu tinoziva nyika yedu yanga yawandira kunze kwavanoti kuinformal sector ende zvinotora nguva yakati hazvigone kungochinja nezuva rimwe chete, asi vanhu tiri kuona vachatanga kusvinura nekuti haugoni kuti murwere angomuka panhoo ototanga kumhanya. Hazviitikika izvozvo.
Asi vamwe vanoongorora zveupfumi vanoti havaoni dambudziko remusika mutema richigona kupedzwa nematanho ari kutorwa nehurumende pamwe neRBZ nemhaka yezvikonzero zvakawanda zviri munyika zvinosanganisira kushayikwa kwemabasa uyewo kuti zvakawanda zvinobhadharwa munyika zvinoda mari yekuAmerica iyo isiri kuwanika nyore kana kumabhanga sezviri kuvimbiswa nehurumende.